Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 8 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndinotenda kuti mave nezuva rakanaka nhasi. Ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nhengo dzaro dzakabuda pavhidhiyo dzichirohwa zvakaipisisa nevanhu vaizviti vatsigiri veZANU-PF dzaendeswa kuchipatara. Nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation of constituencies yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC muzvare Fadzai Mahere vanoti nhengo dzebato ravo dziri kubuda pavhidhiyo dzichirohwa zvakaipisisa nevaizviti vatsigiri veZANU-PF dzave muchipatara. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato vari kukurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya iyi vachiti havasati vave neumbowo hwekuti vakazviita inhengo dzebato ravo. Nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuti ainge aona vhidhiyo iri riri kutenderera pamadande mutande revanhu vari kurohwa mune inofungidzirwa kuti imhirizhonga yezvematongerwo enyika kwaMurehwa North. Mashoko akaburitswa nemapurisa anoti ave kuferefeta chiitiko ichi, icho chinoratidza vanhu vanonzi inhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuWard 4 kwaMurehwa North dzichirohwa zvakaipisisa. Mapurisa akavimbisa kuti achapa mashoko azere pamusoro pechiitiko ichi munguva inotevera. Nhasi tamboedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vhidhiyo iri rinoratidza kuti vatsigiri vebato reCCC vanozorohwa vainge mushure mekunge vaungana pane mumwe musha vachida kuita musangano webato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato iri muzvare Mahere.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno, chidzvarwa chemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuparliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neparliament. Iye aane umbowo hunotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mukomishoni yese nekuti vamwe mamembers vekomishoni.
Tine urombo vateereri, regai tichikupei kubva kuna muzvare Mahere nezvenyaya yemhirizhonga yakaitika iyo kwaMurehwa pane vhidhiyo iri kuonekwa ichitenderera.
Nyika yose iri kuona kuti ZANU-PF yapererwa, haichadiwa nevanhu, haisisina support, saka yasvika pakurova anambuya vedu nanasekuru vedu sezvatakaona kwaMurehwa. CCC tinotaura sezvatakataura pakutanga kuti hatidi nyaya yemhirizhonga, tinoda rugare. Advocate Nelson Chamisa anova mukuru wedu vakataura vataurazve kuti isusu we're a party of peace, saka tinoyambira kuti mapurisa ngaite basa ravo.
Maka mhangara here kumapurisa sebato nezvekurohwa kwenhengo dzenyu?
Ripoti yakaiswa takaendesa mavictims acho kuzvipatara kuti vaongororwe, asi vakapara mhaka iyi. Maperpetrators ngaongororwe, Nga nyayacho nga inyatsi kuferefetwa sezvinotarwa neconstitution mapurisa ngaite basa ravo kuitira kuti nyaya iyi isazoitika zvakare.
Muri kukurudzirawo kuti mamwe masangano ari mbumbiro remitemo anoona nezvekodzero dzevanhu aite sei chaizvo.
Maconstitutional commissions anosanganisa na National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission gavaite basa ravo kuitira kuti tisazoita violence muna 2023. Zviri pachena kuti 2023 Triple C iri kuhwina, ndosaka ZANU PF yakutya yakufamba ichirovana mbuyana nasekuru. Tinoti aiwa, hatisi kuda isu sevagari, ma citizens, hatisi kuda nyaya mhirizhonga, tinoda sarudzo dzakachena dziri free and fair. Isusu tinoziya kuti navachamisa tinokuru.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America.
Munyika munonzi maita kusawirirana pamusoro pegwaro rekuganhurwa kwematunhu kana kuti preliminary delimitation report rakaendeswa kudare reparamende richibva nekuhofisi yemutungamiri wenyika. Pane vamwe vaendesa commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kumatare vachiti amai Priscilla Chigumba vanoasa chigaro wecommission iyi nemuteedzeri wavo vakangoita zano ndega ndokuendesa gwaro iri risina kusainwa nedzimwe nhengo dziri mucommission iyi. Dzimwe nhengo idzi dzakabva dzanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzichiti hadzisi kutambira zvaakaitwa namai Chigumba izvi. Tichiri panyaya iyoyi, pane mumwewo akabva akwira kudare akabva anyorera tsamba kudare reparamende achiti zvaakaitwa namai Chigumba hazvisi pamutemo, nekudaro vakazvigadzirisa anozokwira kuenda kumatare. Munhu uyu ari kumiririrwa namuzvinafundo Love More Maduku, vanova zvakare mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaduku.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno, chidzvarwa chemuZimbabwe, ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuParliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neParliament. Iye ane umbowo unotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mucommission yese, nekuti vamwe mamembers ecommission ndekuti zvechine macommissioners 9 vapfumbamwe. Saka panhamba idzodzoidzo 7 vasere vacho vari kuti aiwo hatina kubvumirana ripoti iyoyo, vari kuti paripoti iyo ndeya chairperson Justice Chigumba navice chairperson ecommission. Ndo chete vakawirana neripoti havana kuwirana nayo, saka vari kuti yaisafanira kuendeswawo napresident, yaisafanira kuendeswa futi kuparamende.
Saka paramende iri kufanira kuti ikupindurei riini?
Paramende takakumbira kuti vatipindure kupera kwezuva ramangwana muguro, at the end of day yacho iyoyo, ndopatakati hatokupai nguva yakadano, tsamba yacho yakaenda neguro Saturday.
Asika muzvinafundo Maduku, takaona kuKenya uko vamwe vachimboda kuramba vemakomishena ava kutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti hapana kubvumirana, asi zvakabuda musarudzo zvikangotambirwa hazvina kufanana here?
Zvakaitika kuKenya zvakasiyana nezviri kuitika panyaya iyoyo. Pamutemo kana chinhu chii chabva kukomishen kunoku kana kuKenya, munofanira kunge magara pasi moita meeting, mobuda nechisimbo chamunobuda nacho ipapo, nechisimbo chinechikomishen achii chachairperson. Saka ndozvinofanira kuti zviitwe, hakusiti vese. Mutemo wacho unoti kana vagara pasi zvinoenda nevakapinda kuwanda vacho, majority ikawirirana, ndozvinonzi aiwa ndozvaita nekomishen. Saka vanotifanira kuti paite mbowo wekuti vakawirirana. Vekukenya nditsanangure, vekukenya nyaya yanga iri kukenya yayo yanga iri yekuti paierengwa mavhoti, saka aizoedzwa mavhoti yawo. Kana aedwa uno ochidaidzirwa abuda anidaidzira ndichiyapesa. Komisheni yaisafanira kunzi itendera nemavhoti bhikozi mavhoti anenge atongobuda akate zvekuverenga kwaanenge akaita. Saka chiyapesani wekukenya yayo chaiwo ndozvabuda musarudzozi, mirai ndi tinodaidzira mavhoti aya, vamwe vacho voramba nekunda vaida kumachinja mavo. ipapapa mtemo wachayo mimi commission ya risi basa lenye kumigare ni kuhile na zimafuika aone kama ngani.
Asi imise gweta muno bvumizwa yenyu kumirira munhu musinga tarise kuti ndewe bato ripi kana kuti murefu kana kuti mupfupi. Vamwe vari kuti vachidawo ava inenge nhengo yezanu PF uye pavanga vari kuzikosi vamwe vanoti vaitozviti mwana wavamunangagwa. Hazvisi zvematongerwo enyika here zvivamadhuku, ndezvemutemo here?
Ndezvemutemo. Kana makaverenga tsamba yamakanyora nezvamuri kubvunza izvizvi mukova ndezvemutemo. Inini handitarisi kuti munhu anobva kupi, ane kala ipi, ndeichi inongotarisa kuti kunouya munhu anotaura. Ndiitsvaga wagweta vamadhindida kuti mundimirire. Nyaya yako ndeichi otaura sezvo uyu akauya ka akati ndine gwaro iri rinotaridza kuti ripoti iyi haisiri yekomishoni.
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Love More Maduku vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo vamadhuku nevari kumirira vari kuti vanogona kukwira kudare redzimhosva kana paramende ikasavapa mhinduro. Vanokokera ZANU PF mudare reparamende uyezve varivo vakasarudzwa kutungamira komiti iri kuona nezvegwaro rekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vanoti vari kuenderera mberi nebasa.
Isu tinongoongorora kuti ripoti yezeki inouyana zvakadini nezviri mubumbiro romutemo zvikuru section 161. Saka kuti zeki yakaita mabasa ayo ichiremekedza here zvirimo mubumbiro romutemo. Saka takatotanga Friday takaita meeting, nhasi taita meeting tichiongorora kuti zvakaitwa nezeki mubasa rayo zvaiitwa nenzira inoremekedza mutemo here. Nyangoti zvatiri kuzadzisa zvinhu zviri mubumbiro romutemo zvokuti president vanotedla constitution any document kana report inobva kuzeki kuparamendi. Saka paramendi yakaona kuti nguva ishoma ngatiitorei tiitei ad hoc committee inenge ichiwana nguva yakareba yekutarisa dhokumendi tisati tazoridzeya mudare redu reparamendi. Saka ndozvatiri kutoita takatotanga kuita.
Asi izvi hazvisi kukanganiswa here honorable nevamwe vanenge vakuti vanokwanisa kuendesa zeki kana iro dare renyu reparamende iri kumatare?
Handioni pazvinokanganisa nokuti isusu sedare reparamendi zvatiri kuita apa kana tikatarisa tsamba dzataona dzanyorerwa vanhu ini ndakakopewawo ini nyika yakanyorerwa kuna speaker of parliament. Izvi hazvinei maonero edu ndokuti hazvinei neprocess yeconstitution nekuti ripoti kana yaitwa nezeki inoenda kuna president yabva kupresident yoenda kuparamendi. Parliament yaongorora yotarisa zvainenge yaona imomo yopa president ozoisa muzeki, zeki yozopa president vogazeti. Iyo iprocess yandinofunga kuti haina chinogona kuimisa kunze kwazoitawo dare rinenge razvo kuti kuda pane patinofanira kumirira. But pari zvino zvetsamba-tsamba kana kuti zvepfungwa dzimwe dzinenge dzichibva kune vakasiyana-siyana isi hatibatwi naizvozvo.
Avo vanga vari vanokokera ZANU PF mudare reparamende uye vari sachigaro weAd hoc committee kana kuti komiti yakaombwa kuti inge ichitungamira urongwa hwekupenengura kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vadamba.
Inoenderera mberi ichitaura mavoters mudunhu rimwe nerimwe kana kuti muwadhi rimwe nerimwe ichizopinda mumaconstituency. Mavoters avakaisa akatosiyana zvachose. Wadhi rekumadziwa rakaitwa 760 kana kusendinari. Wadhi rekuzengeza weti rakaitwa 10,000. Wadhi remuHarare muHarare West rakaitwa 18,000. Constituency yemumanikaland yakaitwa 33,000. Constituency yemuhurungwe yakaitwa 22,000. Saka kutamburwa uku kwabva kwatyora mutemo wenyika chiburikidza neconstitution yedu pasection 161 yaanotaura. Saka tatambosvapa kubatsa-bata kuti wakazvivandira sei. kumberere mutema haina kutedwa nekuti ndiwo supreme law of the land.
Saka nemamiriro azvaita vadamba poitwa sei? Bato renyu rikurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha?
Vamonzera vachitora pao vachita president wemdc vakazvitaura kuti tinoda nhaurirano pamusoro pezek nekuti zek already padilimited report yakatoita yakabvisa 35 maconstituencies mumaurban areas anonziwo mastrongholds nemakiri urban areas anonziwo mastrongholds opposition. Saka pamunotemba paya paya kuti 1 ZANU-PF inenge iri 36. Saka takatanga paita kutoda nhaurirano ndinoona hangu kuti vapanha vechidika nevamwe vanopaparika vanoti tiri redi kuenda kumaelections hamungaende kuelection yakahwinwa kudhara.
Avo vanga vari vaLloyd Damba, vanhu vamutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami kuti tinzwe pamire bato ravo.
Nenyaya yedelimitation isusu semusangano weCCC tiri kudare reparamende takamirira musangano wedu ndezvekuti izvozvi izvi musangano uri kutarisa zvakasimba nyaya yeripoti. Watarisa zvakasimba, tinotarisira kuti tichasangana secaucus yeCCC tichizwisisana pfungwa dzinenge dzatariswa mumaringe nekuti chii chiri kutaura delimitation report uye kutaura kwairi kuita tiri kuti chiine zvayo uye pfungwa dzedu dzinofanira kunge dzakananga kupi takatarisana nedelimitation report.
Zvii zvamuchazoita kana mapedza kuita izvo?
Kana taita saizvozvo tinotarisira kuti tichazviita izvi tisati taenda kudebate richaitwa mudare reparamendi. Tinotarisira kuti tichaita zvese izvi ad hoc committee report inenge yavapo kusanganisira nepfungwa nekuti zvinezvi umwe naumwe kwaari nevanhu vaanomiririra tinotarisira kuti vari kuzwisisana nekutarisa ripoti iyi kuti iri kuti chii uyezve tinotarisirawo kuti nenyanzvi dzakanangana nekutarisa delimitation report iyi takatarisana nemusangano wedu nekuti sekuziva kwamunoita musangano wedu musangano unotungamirirwa kubudikidza neutungamiriri hwaadvocate Nelson Chamisa uye musangano wevanhu. Saka nekuda kwaizvozvo zvatichange tichisimbisa zvinhu zvinenge zvichitarisirwa nevanhu kuti zvinhu zvinenge zvichifanira kunge zviri zvakatarisana nedelimitation report.
Muri kushandawo sei necommittee yakaombwa kana kuti ad hoc committee neparamende kuti itungamire urongwawo?
Tichitarisa ad hoc committee paichange ichitaura nesu tichange tichisimbisa pfungwa dzedu dzezvinhu zvatinenge taona seCCC takatarisana nesemusangano.
Avo vanga vari vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami vari parunare kwaMutare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Benin iri kuita sarudzo dzenhengo dzedare reparamende nhasi, mapato anopikisa achibvumidzwa kukwikwidza. Muna 2019 pakamboitwa sarudzo, hurumende yakavandudza mitemo nechinangwa chekurambidza vanopikisa kuti vakwikwidze. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka taatsikwa namukoma Knowledge Vingi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kana kuti programs manager musangano revechidiki reZimbabwe Youth Biodiversity Network. Makadi mukoma Knowledge?
Nemufaro mukoma blessing makadini ikoko.
Aiwa isu tirinani mukoma knowledge. Mukoma knowledge mukatudza kuti sangano renyiri rinoita nezvei chaizvo.
Eh tinotenda mukoma. Isu tinoshanda pamwe nechidiki kukurudzira kushanda pamwe pakurongwa kweatimate mapolicy kana mabatigo nemashandiro angaitwa nezvenharaunda tichinyanya kusimbirira zviwanikwa zvomusango yatinoti the natural environment pamwe chete nezvatinogarisana nazvo zvinoreva kuti zvirimwa kana zvatakakura tichiwana zvinonzi zvimatraditional food akaendera dinoti biodiversity the foundation yeupenyu hwekurarama kwavanhu saka tinokurudzira vechidiki kuti vagare vachiziva zvazviri uye kuti vangaitewo kubudisira pamwe nehurumende kuramba tichitirambe tiinazvo zvichiwanda kana kumendena zviripo
sei izvozvo zvakakosha
yatinoti nharaunda iyi kureva miti mumasango nezvipuka zviri mumasango inotaudza iye ichinzi ndiko kuvamba kweupenyu hwavanhu ndingapa muenzaniso ndichiti masango ndiwo anotifa zvatinofema zvatinoti oxygen kunderevazve kuti zvipuka zvatinemachibhururuka zviva zvakaita senyuchi kana mabutterflies ndiwo anobeta inonzi pollination kana kuti zvimbeu dzedu dzemumasango kana kuti dzemuminda dziite zvakanaka hunge zvipuka zvidiki izvozvo zvavepo uye zviri zvitonyo zvotibetsera kuti tione chikafu chinobvotiraramisa senyika toenda kuvashanyi mari dzatinoona kunze kwenyika vashanyi vachiuya kuzobhadhara tinozivana kuburikidza nekuchengetedzwa kwemasango pamwe nezvipuka zvemusango zvakaita senzou nedzimwewo mhuka dzakakosha semabhufalo
saka munoshandawo sei nemapazi ehurumende ari mumabasa amuri kuita
tinowana rutsigiro rukuru kuhurumende kuburikidza neministry yeenvironment iyo inotitendera kuti patinenge tichida kuita maprograms nevechidik vanowanzouya vachitibetserawo kudzidzisa sezvo muchiwisisa kuti ivo ndivo vane mandate yekuchengetedza kwemasango tichipa muenzaniso wezimbabwe parks vane munzwisisiro wavanoita zvemasango saka isi tinovakoka kuti vasangane nevechidiki vovadzidzisa ukoshwa especially hwevechidiki kuti vave involved kana kuti kuve pamwe nekubatwa kwekuchengetedzwa kwemasango tinobatazve pamwe nemapazi akaita seema kudzidzisa kuti nharaunda inoda kugara yakachengetedzwa yakachena saka ndo mabatsiro atinoita navo ende vanoramba vachititsigira misi nenguva kana tichinge tiine urongwa hwekuti tinoda kuti vehurumende vavepo
asi nemapisirwo ari kuitwa masango aya mungati vanhu vari kunyatsonzwisisa here kukosha kwakaita kuachengetedza
ichocho ichokwadi mkomablessing dambudziko riri kusanganisa naro nderekupiswa kwemasango nekutemwa kwemiti kuri kuratidza kuti kuri kuramba kuchiwedzera zvekuti mazuva aperayo takatomonzwa zvendufu dzakasanganiswa nadzo kumatebeleland mushure mekunge moto wabatidzwa ndingangoti nekuda kwekushaita pamwe kwedzidziso nemakoshero azvo kumagrassroots kuri kwatingati kunharaunda dziri pasi ukoshwa hwekuchengetedzwa kwemiti tisingapisi hausati hwanyatsopinda muvanhu vedu ende tinoramba tichitsigirana pamwe nana forest commission nana ema kuramba tichiti no vanhu vari kumareseva ndivo vanowanzopisa kuburikidza nekuda kukiriya kana kuti kugadzira minda mwaka unenge uchitevera saka ava vanhu ndo vanoda kubetserwa kuburikidza nemadzimambo avo kuti vazive kuti moto une nguva yaunofanirwa kuti ushande dzimwe nguva moto inozopisa iyi inenge yabatanidziwa munguva inonzi haitendedzi pamutemo kubatidza moto saka tiri kuramba tichikurudzira kuti beno zvakwanisika dzidziso yasvika pasi pasi pevanhu vanove vachizviita zvikuburikidza nokuda kuti vazvibetsere kuti vagadzire minda yavo
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma knowledge nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda mukoma blessing
uyo anga ari mukomana wechidiki knowledge vingi anoshanda nesangano rezimbabwe youth biodiversity network achitaura ari parunare muharare vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chino svondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba.
Manera kanaka vatereri, ini ndiri tanona kawande, ndi chikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tine mazwi nemibvunzo inobva kuvatereri vechirongwa chino.
Ndinonzi Cleva, ndaenda kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndo vanobva vauya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndo vakatinyorera futi magwaro, ndo vakatudza futi kuti Jesu akatifira. Saka ipo ndine kwesheni make kuti zvakambonyanya kufamba sei, because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azviridze pamhosva. Ndo saka nichiona pakaiswa mawedze kunzi Jesu akatifira. Kada kuti munyatsotaura kuti zvakambonyatso kufamba sei kuti ticha akafoera metsi pafom 4 ndiye wozoenda kunoticha kuenda kuministry of education unoticha metsi dzacho.
Hello pa Studio 7. Tarangu ndinonzi Brian Zindoga. Ku mapastors, upastor unoenderwa kuchikoro here? Ndinokumbira wamundibvunzire vadzidzisi vavo kuti ngavandiudzewo kuti chipasta kana kuti upasta zvinhu zvinoenderwa kuchikoro here, kana kuti mapastors nemadeacons mabishop vanoita zvekuappointwa nevanhu muchechi. Ndokumbirawo mundibvunze izvozvo, mundibvunzire izvozvo kuti kana munhu achienda kunoita kosi yeupasta zvinorevei, zvakanyorwa papi mumagwaro aMwari, nekuti isusu tinoziva kuti mapastors nemabishop nemaapostles vakaappointwa paiparidza vana Peter nana Philip. Saka izvo zvekuti nhasi mapastors vanoenda kuchikoro vachizouya vachimira pamberi pechechi vachiti I'm now a pastor, vanenge vaappointwa nani? Ndokumbirawo mundibvunzirewo ipapo.
Eva wande, eva wande, makadii chirongwa chenyu? Ini ndiripo pavatumwa ipapa apa pakuda kuziva kuti vatumwa ava vachiriko here. Ini pakuti vatumwa vachiriko apa ndinorambirana napo, ndinorambirana napo nekuti vatumwa vatiri kuona vari kunzi ndo vatumwa vamazuva ano. Hapana mutumwa watati taona wakamboita sezvo wakaita vatumwa vekutanga vatainzwa. Tisingadedi kuenda kure kuvatumwa watiri kutaura nezvavo, toda kumbotaura nezvakatumwa. Jona wakatumwa ukanzi Jona iwo enda kuNinivhe. Jona akaita musikanzwa akaratidzwa zvaakaratidzwa, kuratidza kuti akanga atumwa naMwari. Mwari ndiye akanga amusarudza kuti aende koparidzire shoko iro riri kuNinivhe, asi akaita zvake musikanzwa akazoenda. Kwaakanga achienda akaratidzwa zvaakaratidzwa izvozvo akapinzwa mukanwa mwehowe Jona. Saka apa vatumwa vatinawo mazuva anawawa, handisati ndamboona mutumwa unoti ndazosangana nechakati chandanga ndanziita, asi ndakazotadza kuchiita ndikasangana nechiedzo ichi. Hapana mutumwa wandati ndanzwa wakasangana neizvozvo kana vichinzi vatumwa vachiriko. Vafundisi vedu vari kuti peshoko avo vari kutiparidzira vachiti tizive zviriko. Ngavatidzidzise nemavhesi vari kutaura kuti vatumwa vachiriko, vatumwa vari kutaura nezvamambo Jesu. Kavati pewo nemavhesi acho, ini ndinorambirana napo kuti vatumwa vachiriko.
Makadiko vatanonoka wande, makadiko vatanonoka wande. Ndine mubvunzo panyaya yezvitendero apo. Mubvunzo wangu ndewekuti ko maprofita, sei maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Ndipo pano mubvunzo wangu, sei maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Saka shoko ramwe ari kugara nevakadzi vakawandisa rinotendera here? Wangu tiko muprofita anotendera kuwana vakadzi vazhinji here? Kuwe maprofita mazhinji mazuva ano akuwana vakadzi vakawandisa? Ndiyo mubvunzo wangu arakukumbira kubvunza iwoyo, kuti ndikumbira ruzivo ipapa nevanoziva apo.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Takaendesa mibvunzo yenyu kuvakuru vezvechitendero zvakasiyana-siyana, sezvo vari ivo vanogona kukupai tsananguro dzakakwana dzamunoda. Svondo rinouya, tichange tichikuunzirai mhinduro dzekutanga dzemibvunzo yenyu iyi. Tumirai mazu enyu ezvamunoda kubvunza kana kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero kuwhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonaka.
tinotenda tanonoka iko zvino vateereri sezvo nguva yedu yadyanana ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ngesonto mhlaka 8 zibandlela 2023 ku-Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Let the perpetrators be treated as barbaric criminals who should be identified, arrested, and of course face the law. On its part, the ZANU-PF does not tolerate any form of violence.
Ibandla leZANU-PF liphika ukuba amalunga alo atshayeka buhlungu awe Citizens Coalition for Change.
Ngiyakholwa ukuthi khona nxa kuyikuthi incwadi lezi kuzincwadi ezikhona eziphilayo sizazibona kumbe sizakuzwa ngabona labo abazibhalelweyo ukuthi hayi sebezitholile.
Ulazikuzavota eZimbabwe lonyaka othi aluqondanga ugwalo lwe-preliminary delimitation report oluhlolisiswa lidale lepalamende. Zalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ozavota kukhetho olwezayo umnumzana Tondelayo Chidawa usecele idale lepalamende ukuba lihlolisise indlela okwalotshwa ngayo ugwalo olujulileyo oluveza ukudwetshwa okutsha kwemingcele yezigaba zokuvota ama-constituencies lama-wards. Uchidawa omelwe ngusichamfundo labo Momaduku uthi kukhanya ngani ugwalo lolu lwalotshwa ngunkosikazi Priscilla Chigumba lo msekeli wakhe athi amakhomishini wonke aweZimbabwe Electoral Commission. Uthi uzaphanyeka udaba lolu emthethwandaba iparlamente ingehluleka ukulungisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wanika ugwalo lolu abedale leparlamente ngeviki ephelileyo elandela isisekelo sombuso welizwe. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loChigumba labanye bakhe akade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Uze sizwe okuningi ngalokho sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda okomiti yedale lepalamende esanda kubunjwa ehlolisisa ugwalo lolu.
Angingeke ngakomenta ngezinto eziku-social media. Ngiyakholwa ukuthi khona nxa kuyikuthi incwadi lezi kuzincwadi ezikhona eziphilayo sizazibona kumbe sizakuzwa ngabona labo abazibhalelweyo ukuthi hayi sebezitholile. Ngiyakholwa ke leso sikhathi isikhathi lapho esingakhomenta khona, okwakhathi esingabe lokhu ngikhomenta ngamanga ngezinto ezingekhoyo ezingabambekiyo ezingela umuntu othi hayi for sure lincwadi ngiyitholile.
Ye, siyakuzwa kakhulu Baba Sibanda. Kuyini okumele likwenze kuyiwa phambili xa sikhangela ke ukuhlolisisa ugwalo lolu ule delimitation?
Sikhangelela ukuthi siza kuba lo muntu oyingcitshi kweze delimitation ukuthi abuye abe nguye ozasincedisa ke ukuzwisisa i-report leyi, bese sisuka khonapho bese sikhamba siya phambili. Sikhangelela ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu umsebenzi wethu siyabe sesiwuqedile, siyabe sesidinga kuphela ukuthi ke sihambe siyefaka i-report leyo phambi kwe-parliament ukuze i-parliament ke layo icazele.
Akutsho ke ukuthi selihambisile ke konke lokhu kuyathiwani njengoba siyawazi ukuthi kumele kubiselwe edale lephalamende?
Ye, ngolwesihlanu into esiyabe siyenza Dube yi-tabling kuphela. Kuyafika nje sesithi hayi nanti iripoti yenu madoda, nansi iripoti yenu phaliamende kuphela nje yikho esiyabe sesiyakuhlanganela, siyabe siyakuhlanganela ngolwesihlanu. Kusuka khonapho-ke iphaliamende ihlangene, isinethi le-National Assembly izafuze ihlangane njalo mhlaka 17 lomhlaka 18 lapho eziya kuya debate ke i-report yabivele ku-ad hoc. Ingaphela ke leyo ku-debate ye-report evele ku-ad hoc sokufuza ukuthi njengoba umthetho usitsho i-report ye-parliament ke yiyo esihamba sisiya kumongameli welizwe ukuthi ayibisele kuzeke.
Baba Sibanda, kuqhatheke kanganani ukuthi likwenze konke lokho?
Dube, kuqhakathekile ukuthi iprocess leyi esikhuluma ngayo yenzakale. Okwakuqala ukuqhakatheka kwayo ikuthi likho okuchiwo ngumthetho wethu omkhulu iconstitution yeZimbabwe. So kasila lutho esingalwenza ngaphandle kokubana sikulandelele khonoko okuthiwo iconstitution yethu. Kodwa okwesibili kuqhakathekile ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi anti siyakwazi ukuthi vele iparliament yona yiyo elomlando wokuthi noma yikuyini okwenziwe nguhulumende kumbe zingatsha zikahulumende iparliament ke kufuze ukucubungule kwinto lokho ikubona ukuthi kwenziwe ngendlela efaneleyo yini, kuyahlonipha amalungelo yini abantu, akuphambanisi yini ukubuswa kuhle kwelizwe. Iparliament ke yiyo elomlando wokwenza khona lokho. So ke yikho kuqhakathekile ukuthi into le iyenzakale and njalo yikho isenzakala.
Umnumzana Prince Dubeko Sibandani, ilunga lecommittee ehlolisisa ugwalo olutsha oluveza imingcele yokuvota eZimbabwe, sixoxe laye eseHarare. Abakomiti le bahlangene okwakuqala namhla eHarare. Ibandla leZANU PF liyakuphika ukuba amalunga alo achayeka buhlungu ayibandla leCitizens Coalition for Change emulewa ngempela veki. Umnumzana Tafaza Mugwabi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla elibusayo uthi kubi okwenziwe ngabaphume kuma-videos abhodabhoda emphakathini enkundleni zokuxhumana atshengisa abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo etshaya ngemiqwayi langenswazi abe-CCC abagoqela asebekhulile. Abayisikhombisa abatshaywe kusehlakalo lesi sebesesibhedlela. Umnumzana Nelson Jamisa okhokhela ibandla le-CCC uthi isehlakalo lesi siveza ukuba ibandla elibusayo likhuthaza ubudlwangudlwangu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Wethule lokhu enkundleni zokuxhumana eFacebook leTwitter. Kodwa uMgwadi uthi lokhu ngabe kwenziwe ngamalunga amabandla aphikisayo athi eleZANU-PF.
We have been alerted to violent and horrible video scenes circulating allegedly from Rewa communities where violence was targeted at some villagers. This should be condemned by every sober human being created in the image of God. And all our eyes now are on the next steps that the Zimbabwe Republic Police is going to take to deal with this matter. We condemn this conduct unreservedly. The culprits should be brought to justice. However, what we find irresponsible is when desperate, clueless political apostates start to drive and wage misleading narratives that the perpetrators should be referred to as ZANU-PF supporters. This is needless and regrettably below bar. Clearly, there is nothing in the statements uttered or visuals shown in the circulating videos which identify these culprits as ZANU-PF supporters.
Kumele amapolisa abophe abantu laba ngoba bephula umthetho welizwe. Asivumelani lakho ngitsho lakancane lokhu. Kodwa okusimangalisayo ukuthi sokulwabanye abantu asebekhuluma kubi ngakhonokho, ikakhulu laba abaphikisayo abathi bonke abantu laba ngabantu bebandla leZANU-PF.
Observedly, what might be true is that the perpetrators, let's assume, could be anyone against the CCC supporters. Remember, the CCC, MDCT, and MDC Alliance harvest battles, which were similarly blamed on ZANU-PF, despite that it was known to be their internal strife. Remember, to this day, they still haven't taken responsibility over attempts to burn each other at Tsvangirai's funeral, and they say it was ZANU-PF, yet it was their own succession battles at play.
Siyakwazi ukuthi amalunga e-MTC akahalwa ngesikhathi kubhubha uTsvangirai, njalo kanyazana ukuqhubekela phambili ukulwa kwabo. Bangaba yibo abakwenza konke lokhu, asazi khonapho-ke, kodwa-ke bangaphonga ukuhamba bekhuluma into abangaziyo.
Let us advise our fellow politicians to desist from fronting politics at crime scenes, no matter the temptation to grab headlines or attention.
Let the perpetrators be treated as barbaric criminals who should be identified, arrested, and of course face the law. On its part, ZANU-PF does not tolerate any form of violence or this barbaric conduct whatsoever. Our philosophy of mobilization is simple, but of course powerful. Nyika inovakwa nevene vayo, and that has become a national chorus. President Mnangagwa has clearly and unequivocally set the record clear on peaceful mobilization and violence-free elections. Whoever commit acts of violence in the name of the party shall carry his or her own cross and account. Let the police do what they know best, investigations.
Umnumzana Tafasa Mukwati ubona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF. Siqoqela ye eseHarare. Siqoqe njalo lo mnumzana Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Sithumeke ithimu ke eMurewa eMashonaland East Province ukubana ke sikhangele ke udaba ke lodlakelo lwenzakeleyo lokutshaya kwamasapota kethu ke ngabantu beZANU-PF esesikuthole kubana ke okwamanje ke sesihambise ke abalandeli bethu ke esibhedlela ukuba ke bethole ke ukwelatshwa. Kodwa ke njalo ke sithole ukubana ke abantu laba ngabantu ababethunywe kwe ngu-Honorable Karwe ke kathesi ke ama-members ethu asemapholiseni ke ukwenzela ukuthi ke kufanele udaba lolu ngenxa yokubana ke esikutholileyo ke ku-community kubana ke babekhokelwa nguminister weZANU-PF njalo bengama-supporters eZANU-PF bele njongo yokuterroriza lokuhlukumeza ke abalandeli bethu labo bonke abantu jikelele abangalandeli ZANU-PF. Sisiya kukhetha asikhangelelanga ukubana ke kube le-violence, asikhangelelanga ukubana kube labantu abahlukumezwa mayelana le ndaba ke zombusazi. Kufanele ukubana ke i-politics ibe ngokuthi ke amapolisi zithami njani njalo atshana njani la abanye. Yikho i-contestation yokhetha ayikhona ukusebenzisa i-violence.
Ubonela zani kujoni khonokho ukuhlaselwa kwabantu?
Kuyatshengisa ukubana i-ZANU-PF ayilalo ke i-support ngenxa yokubana angenza ke watshaya abantu lokwethusela abantu ke umali le-support emaphandleni. Kuyatshengisela ukubana abantu beZimbabwe bonke emakhaya lasemadolobheni bakhuthele loku sebenza nzima ukubana eZimbabwe ke kube ke lo hulumende omutsha, uhulumende onakekela ke izifiso zabantu. Ayikhona ke ukubana kusetshenziswe i-violence lokusetshenziswa ke abantu ubana bethuselwe. Yikho ke sikhuluma ukubana hayi abantu bethu kufanele ukuthi bebekwazi ukubana sisiya kukhetho kulobuzima ehlangana nabo. Kodwa ke kunjalo uma siyenza indaba ke zombusazwe kuba unzima, kodwa ke kuyatshengisela ulanga selizaphuma. Kusasa kuyavuka kulungile. Kufanele sime siqine njengabantu beZimbabwe kuba neZimbabwe kube lenguquko. Nxa kusiba lenguquko kulungiswe ke ilizwe.
Umnumzana Ostalo Sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC beqoqa le-Studio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende okuthiwa yiso esicele amalunga ebandla le-ZANU-PF ukuthi bejaye abe-CCC. Amapholisa athi asehlolisisa udaba lolu.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Libhomba ngamandla eleRussia kule Ukraine. Elebhilitane lithi seliswele eleRussia uba libhombe ngaphi ngoba selisabalele ilizwe lonke. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abakubutho le-Ivory Coast ababotshwa kwele Mali besethiswa amacala ukuzama ukugenqula uhulumende sebebuyele ekhaya. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Nhlanganiso Sikhosana, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuthi kuyini okumele kuvuselelwe emasikweni lonyaka.
Into engangijabulisa mphokadube ekuvuseleleni kwamasiko lapha, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle masingaba namasiko anjengabomkhosi womhlanga. Yabona umkhosi wey'ntombi ma ungathi ukuvuselela kithi laphana ubuyele njengakudala ube khona. Cabanga ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu. Sibuye sibe nomkhosi wokusuka kwabafana ngoba siyayibona manje intsha yethu manje yabafana babulawa yilo leli gciwane ngoba manje kwafa leli siko lokusokwa. Kanti ukusokwa bekusiza kakhulu ukuthi sivikeleke ezifeni ezinjengalezo zokuthi masiye sayocansini.
Okunye ke baba Sikhosana.
Isilo ke Mfokadube, isilo kungaba kuhle kakhulu impela uma singaba nesilo. Ngoba isilo sifana nommeli, sifana nodriver, umshayeli oshayela itekisi inabantu ngaphakathi. Ukungabi khona kwesilo nje kuyasilimaza kakhulu thina singabantu bakamthwakazi ngoba ayikho into engahamba kahle uma singela silo thina. Ngajabula kakhulu impela uma ukuthi lezi nduna zethu zingaphuma kupolitiki. Singaphuma kupolitiki zimela abantu zifayithele impela ukuthi sibe nesilo. Yabona induna zethu uma zingabambana kahle sibe nesilo Mfokadube, hayi ungabona sishintsha impela, ungabona sishintsha impela. Ungabona kushintsha into yonke iqonda. Ngoba isilo yise sikwazi ukuthi silungise into njengomkhosi omhlanga ukusuka kwabafana. Isilo-ke esikwazi ukulungisa yonke le nto leyo. Uma singenaso isilo kunzima ukuthi thina sesifinyelele ukuthi silungise le nto yokuthi sibe nemikhosi efana naleyo.
Qiba khonapho Mnumzana Sikhosana.
Kungaba kuhle njalo ukuthi ubone nathi sesifana nabo South Africa. Uyabona nje mina ngihlala lapha eThekwini KwaZulu Natal, ngihlala namaZulu. Ngomhlaka 24 September kuneholide elisekhalendeni elamasiko eliqondana namasiko. Kuyavunulwa Mfokadube, kwenziwa yonke imicimbi yonke yesintu. Yikho lapho ubona khona ukuthi hayi ezinye izizwe zisenawo amasiko. Yabona le nto eyenzakala lapha yinto ebisenzakala kithi kudala, kodwa manje sesaba politized thina, isiko salibulala. Sesangenela emasikweni, sangenwa nguhulumeni wabulala amasiko wafaka ipolitiki phakathi emasikweni. Yikho nje ubona thina into zethu zonke zingaqondi.
Namhla besixoxa lo Mnumzana Nhlanganiso Sikhosana, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa, ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Liviki bengifuna sikhangele ku-Isaiah chapter 9. Sikhangele iverse ka-6 ithi yona, ngoba sizalelwe umntwana sinikiwe indodana, izanikwa amandla obukhosi, ibizwe ngokuthi umluleki omangalisayo, uNkulunkulu olamandla, ubaba ongela kuphela, inkosi yokuthula. Siyananzelela ukuba lapha u-Isaiah wayekhuluma ngokuzalwa kwenkosi uJesu lokubuya kwakhe lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuba uNkulunkulu waba lomlando wokuza lapha emhlabeni ukwenzela ukuthi asindise, ukwenzela ukuthi akhulule umuntu emandleni esono. Umuntu oqala uAdam loEva basebonile, baphuma kuntando kaNkulunkulu, baphuma esigabeni sokuba ngabantwana bakhe, bakhetha ukumhlamukela. Ngakho ke kwakungela enye indlela uNkulunkulu ayengayibuyiselana nayo labantu ngaphandle kokuthi athole umhlatshelo ongela sici. Siyakwazi ukuthi iBhayibheli yakhuluma ukuba kuba prophet bonke ababakhona, kumbe ngo-Abraham, kumbe ngo-Elijah, kumbe ngo-Elisha, kumbe ngo-Jeremiah, akula mprophet owatholakalayo owayengakwanisa ukuba afele izono zabantu ayamukeleke phambi kwaNkulunkulu ngaphandle kwendodana yakhe uJesu Kristu. Ngakho kutsho ukuthi uThixo yena enguThixo elobuthathu bakhe, enguThixo uBaba, enguThixo uMoya Engcwele, uThixo lendodana. Siyabona ukuba wakhetha ukuba omunye wabo abuye lapha emhlabeni asisize abe nguye ozaba ngumhlatshelo ozakhulula wonke umuntu. Into emangalisayo ikuba uNkulunkulu wayele ndodana yakhe eyodwa, ayengamanengi amanengi amadodana akhe, uyedwa kuphela uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka, wayivumela leyo ndodana ukuba ibuye lapha emhlabeni, ukwenzela ukuthi lo mkhandlu wawusukhona phakathi kwakhe labantu kutholakale indlela yokubuyisela. Ngakho-ke u-Isaya nxa sihlangana laye lapha uyakhuluma ukuba sizalelwe umntwana. UJesu weza phakathi kwethu engumuntu njengathi. Kwakudingakala ukuthi uJesu, indaba wabuye ngumuntu, indaba engazange abuye ingelosi, kwakudingakala ukuba uJesu abe ngumuntu ukwenzela ukuthi azwisise ubuthakathaka bethu njengabantu. Siyakwazi ukuthi ilizwi lenkosi lithi lona uJesu laye walingwa nguSathane ngazo zonke indlela. Wayeyindodana kaNkulunkulu kodwa wakhetha ukuzohlala lathi abe njengathi. Wadubeka, wabethelwa esiphambanweni, wathwala izono zethu. Khonokhuyana kwenza ukuba kusikhulule esonweni ukuba yilo lalo omkhethayo, impilo yakhe iyaguquka, azalwe kakutsha abe ngumntu kaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni. Baba, sibongile abalalela izwi lakho namhlanje ntambama. Ngena phakathi kwenhliziyo zabo Jesu, uzalwe phakathi kwabo, ubaguqule impilo zabo. Baba, kube nokutshintsha, kube nomehluko kunaba balizwayo leli lizwi namhlanje. Ngiyathandaza ukuba bamamukele, bakwamukele Jesu kube yingxenye yempilo zabo, njalo ube yinkosi nomsindisi wabo. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkungo. Sike sizwe ezabatsha.
Okhulumayo ngusikwede Ngwenya, la ngithi nje ekhezi eSt Joseph's egwini lomfula uSmukhwe. Hayi, thina abantu bakithi siyaphila sibhekana nje nokulwa nobubava la nobusela, abantu abasintshontshela imfuyo phela, silwa namasela mpela lezi zisuku, abantu basithwalise kanzima basebela imfuyo omini nobusuku. Hayi, imbuzi bayathatha iy'nkomo ngisho ney'nkukhu bayathatha emakhaya bashiye ilutho. Yile mkhuba esithi asile nayo, siyakha amagroup. Lezi nsuku kunamagroup esiwakhayo ukuthi uma kungabonakala nje umuntu noma abantu beqhuba imfuyo, sazisane ngokuphuthuma nangokushesha, sidingisane futhi ngokuphuthuma nangokushesha. Ngokunjalo silana noma yiphi imikhuba noma imihlola eyenzakalayo, kungathiwa ikuthula kwamasola ey'koleni noma ikuthula kwamasola ey'bhedlela noma emthonjeni yamanzi, ile mikhuba esibhekane nayo mpela ngqo. Lezi nsuku ubusela budlangile mntakababa, hayi khona kulukhuni. Kodwa-ke cha, siyazama ngempela ngoba nazo igebengu sesibambe kakhulu. Siyababopha mpela abantu abenza imikhuba yokungcola, namasela siyawabopha busuku nemini, sinama operations esiwenzayo sihlasele indawo. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi cha, izinga lobusela nobubha liyehle kakhulu. Angibonge mntakababa, kanti nemvula ziyanetha nje kwalamalanga nyana amabili amathathu. Cha, asibonge uNkosi ezulwini ukuthi nasemasimini kuhle kanyani, kuhle mpela lezi nsuku akufani.
Ye, kukhona njalo olikwenzayo okokuziphilisa yini khona?
Yebo baba, siyazama ukuthi siyiphilise ngaphandle kokulima, kanti besingenza nokunye. Singabantu abaphila ngakho ukufuya, ekuyiphiliseni impela siyafuya la ekufuyeni kulapho esiphila khona. Ekufuyeni labona sikhala kangangamasela ngoba siphila khona la ekufuyeni, mase sifuyile sibe sithengise ngazo lezi inkomo noma kungathiwa zimbuzi phela. Siphila ngazo, sizifuye phinde sizidayise, kanti futhi sizame khona kakhulu ekulimeni. Nasekulimeni lapha noma sibe sishaye zimvula kodwa siphila ngakho kulima. Okwamanje bezinethile impela imvula, cha akufani kuhle nakhona emasimini. Ukuthi uma bezingaphila siqhubeka imvula zinethe, cha kusho ukuthi nesivuno besingase sibe ngcono. Angibonge mntane Kehle, angibonge.
Siyabonga kakhulu Sikwede Ngwenya khona ngapho-ke eKezi. Ungadinwa nakusasa.
Yelo ke. Wezemidlalo, umqeqeshi womdlalo we-volleyball olodumo uVulindlela Moyo uthi ukuphenduka kwemidlalo yezikolo kuzaphathisa iqembu lakhe eleSpartans ukuthi livumbulule abadlali abatsha libuyele njalo libe zintshantshu ngemva kokuba liqhube nzima nyakenye. Kubika uJoseph Njanji.
Umoya uthi uvunyelwa ukuba imidlalo yezikolo idlalwe ngemva kweminyaka embalwa ingadlalwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuzancede iqembu lakhe lona elidinga abadlali abatsha.
Nyakenye iSpartans ayidlalanga kuhle, okubangele khona ukuthi ama-players amaningi asukile eqembini lethu eseyajoyina ama-team abathembisa izinto thina de singalazo. Badlalile kuma-National League, abanye baphumelela bahamba eZambia badlala ku-Zone 6 Club Championship. Thina eSpartans sifisa ukuba sikhole ama-players alesifiso sokudlala i-volleyball, especially ezikolo lezi ezezivunyelwe ukuthi zidlale i-sport nguhulumeni. Sikhangelele abantwana okugoqela amankazana labafana abengaba le minyaka from as young as 13 going up to 20 years. Sifisa ukuthi sibafundise ukudlala i-volleyball.
Umoya ungezelele wathi okunye osekwenza iqembu lakhe labesifazane lingasanqobi njengakudala yikuba abadlali abaningi aqalisa labo iqembu bachiya sebesiyakwenda.
Qala ukuba yi-Spartans it was 2005 sadlala yaqina kakhulu emankazaneni. Amankazana anqoba i-National League from 2006 up to 2012. Akula mnyaka abakhuthisa ukuthola imedal ku-National League. Sahamba ku-Zone 6 sathola i-bronze, sahamba kuma-invitational tournament Swaziland lase-Lesotho sabuya nje lokungamamedali lezimali. Since 2014 besizama ukudlala but omama njengokwazi laba ngomama badecide ukwenda badecide ukuba le mizi yabo, so i-team yamankazana yayehla. Eyabafana idlale kuhle before COVID 2017-2018 yokwesigcine khona siba le silver medal kuzim open tournament. Sawini PVA ingadliwanga. It was 2015 up to 2019. Sima imidlalo imiswa yi-COVID. Besithathe championship both ebafaneni emankazaneni.
Umoya uthi ezikolo yikho lapho okutholakala khona abadlali bakusasa, njalo ungabi khona kwemidlalo yabasakhulayo sekuphazamise kakhulu inqubela phambili yezemidlalo elizweni.
Umqoka yobuyela ezikolo nxa usakha i-foundation yiyo eqakathekileyo. Isikhathi esiningi abantu besebekhangela ama-players alolongwe kudala khohlwa ngalawa aphansi. Ungakhangela abaningi abalolo ngokudala soyekele ukudlala umlumdlalo. That's why usuthola ukuthi kobulawayo ama-clubs asemalutshwane than la kudala. Enye into ebulele kakhulu umdlalo wethu ngama-youth games. Ama-players ethu ebelolongwa kusiyadlalwa ama-youth games behle beqale khonapho ukudlala. From youth games bekhwela besiya phambili bese thola isikhathi sokudlala ibhola. Ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngama-youth games abuyele, ngoba izikolo zonke koBulawayo zabe zikhangelela ukuthi abantwana bedlala kuma-youth games. Wonke ama-sporting discipline ungalinanzelela, even wonke ama-sport asewile koBulawayo because of akusela ama-youth games.
Iqembu leSpartans lisebenzisa indawo kaloliwe e-Relton Sports Club, njalo ngomgqibelo iziphathamandla zeqembu kanye nabadlali bebecenta inkundla belungiselela ukuqala ukuzilolonga phambilini kokuqala kwemidlalo yalo nyaka. Omoyo ngumqeqeshi ohamba phambili elizweni laseZimbabwe, njalo useqeqeshe amaqembu amaningi kwiminyaka efika phose yamashumi amathathu, njalo lawa ngabalisa leqembu labesifazane elimela ilizwe. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Oliver Lisange njabulo ngumthembu sithemba uKeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.